kwauya mamwe madzimai emapurisa akapfekawo hembe dzavo dzetiri yunifomu vakatakura zvimabhegi nezvihembe zvakabvaruka vachiti vari kubvunza rodhi yekuenda kwamurevo. Saka pavapiwa madirections yekuti vaende kunokwirirwa mabhazi mavo kunonzi kuna 40 kurengi, ivo vabva vadzika vachienda opposite direction, ndobva vaonekwa vachimira nevamwe varume vaviri vavautsaura navo. Kwabva kwatobuda mapurisa awo anga akawanda kuheji yakakomberedza Africa Unity Square. Madzimai aya ndobva atanga kumhanya achiridza mhere kuti mbavha mbavha, vachiuya nekwanga kwakagara vamwe makomuredzi vakomana nevasikana. Saka mapurisa abva auya akabva ati madzimai aya abirwa nevanhu vava pamadirection. Saka pakuchibvunzana nepakupindurana ivo vanga vachitoziva vanhu vavari kuuya, ndobva vatotanga kutobata Patson Zamara Pride nevamwe vakomana vachibva vatoti takuenda navo tavasunda. Mumwe comrade anova iye mutungamiriri weMCC National Youth Wing atorohwa zvokutokuvara ipapo nemapurisa achibva vadhonzwa ndobva vaendwa navo kusetrao.
Tanzwawo kuti masikati mapurisa ambouya vachiedza kubvisa vanhu nechisimba, ichokwadi here?
Haizvo igaroziva ndozvavanogaroita mazuva ese kuti vakambosunda vanongouya vachida kuvhiringidza kodzero dzedu dzekugara mupaki.
Tinonzwawo kuti ihwo urongwa hwenyu hwekugara muAfrica Unity Square hwaakukanganiswa nenyaya yekurwira masimba, zvakamira sei?
Handizvo pakuti kune makakatarwa emasimba, nokuti hakuna kungobvira kwaitika makakatarwa, asi kuti kubva pakatanga kuuya vatapi venhau vezbc vachizotsvaga nhau, ndopakangotangawo dambudzikorori rekuti paakubuda makuhwa, nokuti vatapi venhau vezbc ndo vari kufamba vachitaura nekunyora mumapepa nhau kuti mune makakatano emasimba.